Ndinotenda zvikuru nemubvunzo wakanaka. Zvanga zvichiitika nguva yese hazvisi zvokuti vadare havanga vasingazive dambudziko ratiinaro senyika yese pasi rose. Vanga vachiziva, vanga vachitaura, vanga vachiidza pavanogona napo pese, asi maitiro avanga vachiita vanga vasingashandisi hwaro hwataita zvara nhasi. Vanga vachiita sedungamunhu, vanga vachiita semakomiti eparamendi atoti pachinguva yemaportfolio ekomiti eparamendi. Asi donzo ranhasi rasiyana pakuti raunza mubatanidzwa pamwe chete kwavadare vachizvipira ivo sadungamunhu kuti ngatibatanei, tichiisa pfungwa dzedu pamwe chete, tinofunga zvotibatsira kana tichiita tichikumba pamwe chete, tisina kuita mazvake mazvake, tisina kunge tangomirira makomiti okuparamendi aya. Saka vadare vanoyatinoti pachingu self driven commitment vazvipira kupinda zvachose, uye kunge vachiita vari pamberi pavanhu vanotungamirira, vachinyatsopinda mazviri kwete kumirira kuita zvemitemo chete. Saka zvino mutsauko wezvanhasi nezvatachiita kare pakuti taakuzviita takabatana tichipana pfungwa nezano nokukurudzirana.
Amai Mandiki, munotiwo nekuumbwa kwesangano richange richirwisawo chirwere cheshura matongo nevadare?
Izvi zvaitika tingatotanga nokukorokotedza chairman nevamwe vavo. Takaona nguva yese yavaiedza kuti vagadziridze zvizobudirira. Saka nhasi zvazvazoita izvi tiri kuti kwavari makorokoto. Mukushanda kwataa tichiita nekuona nekuongorora, kana takatarisa vatungamiri vedu, ivo pachavo vanotori nebasa riri kuita pamusaka pechirwere cheHIV. Takaona zvikuru kuti vamwe vacho vazhinji havana ruzivo maererano nechirwere. Vakangofananawo nemunhu anofamba anongoivewo asina kumboudzwa kana kuti achingozivawo zvishomanana. Saka isusu teitaakuti orit, zvikangozikamwa neportfolio committee on health hazvina kukwana. Saka takazvikudza kubva kudhara patakangonzwa kuti pari kuitwa chisungo ichochi nebato irori. Saka tinovimba kuti zvinenge zvaanyore kumapoka kuti akwanise kupinda manje kuti vati hatichangoshandi neparliamentary committee on health chete, taakuenda kune vamwe vese nokuti vanenge vaona mukana wokuti vaunganidzwe. Ndofunga president vakambochallenja futi pane imwe nguva ndimeyoka vachiti toita sei, ndofunga tifanira kungoti munhu wese atestwe. Hatina kuzombonzwa kuenda mberi kwazvo zvichidhibhetwa kuti zvakazobuda papi. Hosha yekuti kozvangozoti zii vanhu vadii kutora mukana iwavo kuti tikwanise kuchinjurudza zvinhu kuti tifambire mberi.
Vachebundo, mutungamiri wenyika vamugabe vakurudzira makurukota ehurumende pamwe nenhengo dzedare reparamende kuti muongororwe ropa uye kuti zvinenge zvabuda zviburitswe pachena kuti veruzhinji vazive. Matambira sei kurudziro iyi?
Ndinoda kuwedzera pamataura anopataurwa nehanzvadzi kukuruki kutenda nyangwe naivo vamugabe nemakurukota avauya nawo, maminista vezveutano nevadpm nekurudziro yavazopa inova yasimbaradza urongwa hwatata kugara tiina huri sowo pachezvedu, kuti tapedza kuita lonji yanotora fanika baptism zuva ranhasi, tinofanira kuti tichiita izvozvo zvatakatenderana kuti totungamirira vanhu nokuita nomabasa. Saka rimwe basa rokutanga ratakatenderana ndorokuti isusu segurupu ravadare vabatana panyaya iyi toindawo kunotohwaropa tiine chinangwa chokuti mumwe nomumwe wedu azive zvaari, uye vazvangwa pachena zvinopawo mutimboti kune vatinotungamirira kuti kana vadare vachizviita vanotitungamirira kwete regei kuzviita, todawo kuzivawo mamiriro edu. Saka kurudziro yapurezidendi inotambirwa zvikuru kunyange tagara tiinayo.
Amai Mandiki, munotiwo?
Sezvataurwa naachebundo, iri danho ratorwa ini ndinoona richatisvitsa kumberi kupfuura patanga tiri, pokusvika pokuti munhu wese anenge akutoti andoda kungoziva. Nokuti zvinoizvi tikazvitarisa kuti kana ivo vakuru vatinoti maparlamentarians chavangange vari kunyanya kurambira chii, nokuti mishonga yako tiri kutowana kuti kune mishonga vanhu vazhinji. Kune area yatakaenda manje manje tikaona kuti kwaitori nevanhu 2 vanga vari pahome based care vachitoti vane mwedzi yakati kuti havasati vamboona munhu anofa from an AIDS related condition. Saka kana izvozvi zvaapo ikurudziro, vatungamiri vakamanyawo mberi tinowana kuti vanhu vazhinji vanoteerawo.